Mangwana ni akanaka watereri. Chinosanga na zvekare mangwana ni anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 15, 2019. Makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanelson Chamisa vanoita musangano nevakuru vemakereke emuZimbabwe pamusoro penhaurirano pakati pavo navaEmerson Mnangagwa. Madzimai AMDC Women's Assembly anoti anotsigira zvizere urongwa hwekuratidzira. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro sangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations rakaita musangano nevatungamiriri veMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa avo vakange vari pavo pamusangano uyu muHarare. Vakange vakamiririra vakuru vemakereke Reverend Dr. Kenneth Mtata vaudza Studio 7 kuti chinangwa chemusangano uyu chakange chiri chekugadziridza zvinhu zvinotambirwa nemativi ese kuti pagozoita hurukuro pakati pavachamisa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Dr. Mtata vati chinofadza masangano emakereke ndechekuti vachamisa navamunangagwa vese vanobvuma kuti panofanirwa kuitwa nhaurirano kuti gwara renyika rigadziriswe. Tabata Dr. Mtata kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Takaita musangano navachamisa nezuro mutungamiri weMDC tichitaura nezvishuvo zvamakereke kuti idai kuratidzira kuchaitwa nechishanu kwaitwa murunyararo, asi zvikuru tichida kuratidza nzira yekuti kunyange zvose zvaitwa izvi nyaya yakanyanyisa kukosha ndeyekuti vanhu vagogadzirisa nyaya inonetsa nyika nenhaurirano. Izvozvo takatenderana navo vachamisa kuti zvakakosha kuti hongu zvekuratidzira zvingaitwa, asi naivo vanobvumirana nesu kuti nyaya yenhaurirano ndiyo nyaya ichatibatsira senyika kuti tiende mberi tiri pamwe chete.
Vakanga vari pamusangano uyu ndivanani kumativi ese?
Bishop Eric Ruona vakamiririra, mabishop Dr. Kennedy Gondongwe vakamirira board reZimbabwe Council of Churches, inini Reverend Dr. Mtata ndakamirira Zimbabwe Heads of Christian Denominations team yedu staff yanga iripo Mr. Tinashe Gumbo na Reverend Sam Sufelani vanga vachiita technical support. Ivo vachamisa vanga varimo kwenguva doko manga muna secretary general wavo vahwende ivavo ndo vanga varimo mumusangano.
Panyaya yenhaurirano pane zvamabvumirana here muhurukuro dzamaita idzi?
Vawandeta bvumirana kuti nyaya yenhaurirano ndiyo yoga nyaya inobatsira kuti nyika ifambe ichinda kumberi. Vanhu vanogona kusiyana zvavo maonero ekuti nhaurirano dzacho dzinofanira kufamba nenzira ipi, asi chazvinotsvaka ndechokuti tigadzire mukana wokuti mikana inenge iripo yokuti vanhu vangawadzana kuti kutaurirana ikoku kugowana matangiro anoga mchirika kuma TV ose izozo zvabvumira ama kuti zvinofanira kuti zviitike. Saka nyaya yenhaurirano inyaya yabvumi yatendera ama kuti inyaya inofanira kuitiwa.
Pane madesere matarirana kubva pano tichienda mberi, chii chichaitwa uye zvichaitwa rini?
Nyaya yenhaurirano wande inyaya ine prosesi yakadotanga yatinotsvaga kuti izvozvi zvatataurirana navachamisa zvingaitwa sei kuti zvipinde mugwara renhaurirano irori, kuitira kuti yatingati formal process igoitika. Asi pari zvino chatinoziva ndechekuti vachamisa vanozvipira zvikuru kuti nyaya yenhaurirano inyaya yavanofunga kuti inyaya yakafanira. Uyezve tinoziva kuti president vanotsikiridzavo kuti nyaya yenhaurirano inyaya yakanakira nyika kuti nyika ifambe ichienda kumberi.
Chii chasara pabasa iri ramuri kuita?
Changosara iko zvino ndechekuti maonero iwawa okuti nhaurirano yakafanira yakaita sei agopinda mugwara rimwe chete, yatingati realignment. Nokuti zvinofanira kuti maonero ekuti nhaurirano yakafanira yakaita sei aitwe aligned. Chokutanga chakakosha chatinofanira kupemberera ndechekuti utungamiri wese hunoona kukosha kwenhaurirano. Saka chasara ndichocho chokuti vanhu vagowana nzira yekuita realign maonero ekuti kuti nhaurirano dzifambe zvakanaka zvinoitwa sei. Izvozvo zvinoitwa kana utungamiri wabvumirana kuti zvisaitwa sei. Izvozvo ibasa riri kumberi ratisingagoni kuziva kuti richafamba kwenguva yakadii, asi mukutenderana kwavo zvichafamba zvakanaka.
Vanga vachitaura vakamirira Zimbabwe Head of Christian Denominations Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunare kuHarare neStudio 7. Boka remadzimai reMGT Women's Assembly rinoti rinotsigira zvizere urongwa hwebato iri hwekuratidzira nemusi wechishanu, zvisinei nekuti vamwe vanhu vari kushora urongwa uhu vachiti hunogona kukonzera mhirizhonga. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Tauriri weboka remadzimai reMDC Women's Assembly, amai Barbara Tanyanyiwa, vaudza Studio 7 kuti vari kutsigira zvizere urongwa hwebato ravo hwekuratidzira nemusi wechishanu. Vakurudzirawo veruzhinji kuti vapindewo mukuratidzira kwacho, vachiti iyi ndeimwe nzira yekuratidza pachena kusafara nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Kuedza kuda kuudza vanhu kuti vasauya kudemonstration yedu nenzira dzakasiyana siyana dzinosanganisira kushishidzira. Vamwe vari kutaura kuti tichapfurwa nemasoja, vamwe vari kutaura kuti hatifani kunge tichiratidzira nokuti tiri kuchora kodzero dzevamwe vanhu. Asi isusu tiri kuti seMDC hapana kodzero yemunhu yatiri kuchora. Isusu tiri kuteedzera bumbiro remutemo rinotibvumidza kuti tiratidzire kana paine zvinhu zvisi kufamba zvakanaka munyika.
Amai Tanyanyiwa vati vanoziva chose kuti kune vanhu vari kushora urongwa uhu, asi vati kuratidzira uku kuchaitwa murunyararo kunyange hazvo kune vamwe vavati vari kuda kuita zvemhirizhonga.
Kuratidzira kuri kuendera mberi, hapana chisati tadzisa kuti tiratidzire. Ende hatisi kuzotya, mapurisa ngaauye. Tinozva kuti mapurisa anouya anenge achitichengetedza, saka tinotenda kuti mapurisa achange ainesu. Tinoimbisa ruzhinji rweZimbabwe kuti demonstration iyi ichava peaceful. Hapana munhu acharohwa munhu, hapana munhu acharohwa nekuti zvina Mwari mukati.
Murwi wehondo yerusununguko vaMax Mkandla vaudza Studio 7 kuti vanoshora zvikuru kuratidzira uku, vachiti kunogona kukonzera mhirizhonga kana kurasikirwa neupenyu kwevamwe vanhu.
Paitwa ma stairways but we lost lives. Iwo kuchinzi stairway What more with the demonstrations? Is it not provoking? These demonstrations do not involve any. It's a right for a political party which organize my demonstrations. But judging by the violence of that political party, I don't see could the demonstration here to inenge irupisi. Aviji.
Amaisi wangilebebe, awati nengu yesanga norinonzi sisonge Women's Forum, vashura okura tizira uku, vachiti watungamiriweza matonge ruenyika, wanofanu wakutawirirana.
MTC ya ngaika repasi, inema MPs kuparliament, zani PF inema MPs kuparliament, ngawaka repasi, paso venyaya ilu kuitika Mzimbabwe. Mzimbabwe atisina chini, atina mari, atina kuja, atina anything. But kwanzi munga pinde mstreet ya demonstrate. Uno demonstrate unenzara. Zinzuru kukwira every day.
Batore MDC rinoti richarati zira mgutare Harare. Nemswe chishanu uye urongwa uhu. Uno nzuhucha zaitu kwa umu gutare Bulawayo. Ndaka Mira Studio 7 Mbulawayo. Ndini itawaraishawa.
Gweta riri kumirira nengo ya MDC wa Paddington Japa Japa. Avo wakatongira kugara mjeri kwe makore maviri. Rinoti rakwira kudarire pamusoro kuti mutongo nechirango zvisende kwe parutivi. Va Japa Japa vakapomirwa mosva yekutyora mutemo wesarudzo. Nekukanganisa kuburitsa zvakange zvabuda musarudzo dzegore rakapera nekomishen yeZimbabwe Electoral Commission. Mukuzeya nyaya iyi. Blessing Zulu West Studio 7, abata wa gift mtisi kweta rava Japa Japa.
Nyawa Japa Japa, wakanga wa faila wari wega ma grounds of appeal. Awo, notice of appeal ni ma ground. So, ta itwa engaged, taka ta grounds of appeal, wakanga wa ita. Tika wanautamu jineka kukazibisiko. Saka ta ita an application to amend the grounds of appeal. Ma grounds of appeal, ndeku kuchallenge kuwanika waine mosha ni mtongo wakapiwa.
Maka kwanisa kuita zvipachi nenguwa here manji?
Taka kwanisa kuita pachi nenguwa nekuti kwa mtemo wanika inzi kana uchida kutikisana ne mtongo. Mtongo unechirango zese. Unofana kuita mshule mwema zwa anukwana tukwengi makumi maviri. Asikana kango uchida kupikisa chirango chete kutu wapua sentence kaita sei. Izo so shino dama zwa gumi. Saka isusu takaya faila chile panengua.
Imi ziza muru kutawara mapepa enyu mchi pikisa mtongo wakapi wa nechira ngochacho?
Shuri kupikisa nchuki kuwaneka kwa wakaitu wa raine mosha. Tata isa mapepa, takaona sezi sina kufanira. Nungu dako kuti uchapupu waisha ndiswa. Wanga usiri watinga ti direct evidence. Wai wewe kuti kusungani zira kuti pane zvimwe zvatinga ngofunga zira kuti zvikabatanidzwa pamwe chete zvinogona kuita kuti pave vaine mhosva. Nekuti vaishandisa video yacho taitarisa iri kuratidza kuti haizivi original inogononge yakagadzirwa.
Saka va Japa Japa vari kupi parizvino?
Vari paHarare rimandi prison. Saka izvezvizvi tiri kugadzirira application ye bail pending appeal.
Munotarisira kuti munenge maiendesa rini kumatare?
Ndaifanira kunge ndatoiendesa nhasi. Asi kuti pane zvandakataura kuti ndipiwe zvandinoda kushandisa imomo nehama dzavo dziri kunze zvandisandawana. Saka ndakamirira kana vakangondipa mangwana chaiye ndinogona kufaira.
Muri kufunga kuti pane mukana here wekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso votongo vachibva kumba?
Ndiyo tarisiro yedu. Nekuti tukuona paine mukana wekuti nyangwe apiu yao inogona kunzwika ichigona kushandura mutongo wakapiwa.
Saka dare rinozokupai mhinduro riini panyaya yeapiu yamakaitai kana kuti yechikumbiro chekuti nyaya inzwike zvakare?
Apiu inokazhinji inotora nguva yakati rebei, inogona kuita kana gore kana kudarika. Inogona kuita gore, makore maviri. Ivo vakapiwa makore maviri asara. Vanga vari muchizarira mutirongo. Saka nyaya painozonzwika dzinongova makore maviri anenge atopfuura. Saka apiu yedu inenge akademika haina zvaichareva nekuti munhu anenge atopedza kusevha chirango chii. Saka tinoda kukumbira bail pending appeal.
Gweta vagift mutisi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Rekaya timbo tarisa shiru mapepa nao anasi. Mu Newsday mune nyaya pamsorope umwe mupurisa wekulu pane apinzwa pakao mane vakuru vake achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mushure mekutaura kuti deno vachibva pachigaro vaNelson Chamisa vatonge. MuDaily News sangano rinotarisa zvemitemo munyika reVeritas riri kushora zvikuru bhiri reMaintenance of Peace and Order richiti zvimwe zviri mubhiri iri hazvisi mupimbiro remutemo kunyange hazvo paramende yakazvitambira. MuDaily News mekare mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoyambira vemabhizimisi kuti vasakwidza mitengo yezvinhu pavanenge vangozvifunga uye vachikurudzira vanhu kuti vasaita zvemhirizhonga. Herald inoti mutikitivha akasunga amai Priska Mpfumira nenyaya yeuori Detective Assistant Inspector Nyson Lovu vakaendeswa kunoshandira kuKaroi Police Station izvo zviri kukatyamadza vazhinji sezvo nyaya iyi isati yapera kuongororwa. Mujikamu chino tinopa vatereri we Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Hello pa Studio 7 apo vabiki vechirongwa, haiwa munotifadza, makatikoshera. Izvi zvese zvabva zveZimbabwe, haiwa zvino hokozi zvakaoma, but tonga kwaro makariita sezvi rakaitwa sezvizvi zvatiri kunzwa zviri kutaurwa izvi. Amen. Hokozi tese takaomerwa, but yei matauriro auzoita vamwanhu vachishoropodza ruling party ikai. Of course, oh, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa anenge vachizama asi zvichioma hazvo. Saka kupinda murodhu zvinoita kuti ruling party ibva yapa Nelson Chamisa chigaro here. Asi maybe zvinhu zvinonaka asi kwete zvinoti nonokee, bhora riri kukaiwa nehurumende yeka here. But ngoti vamwana havazvioni, zvinhu zvakaoma asi zvasiyana na2008, zvakaoma zvichidhura zvikwira asi zviripo muchimbotsanzadzira zviwanika. Aiwa tokoshinga nekurarama nenyasha. Asi mabasa ngavavhurewo vape vanhu, asi kwete kuzoshoropodza utungamiriri huripo. Vafanira kushoropodza sanofanira kutopawo mazana anoita kuti tii nyika ienderere mberi, kwete kungoshoropodza musingasimudziro ikonomi. No, gentlemen, hatuvake nyika nekushoropodzana. Hai, ndonzi nyaya yanga tiripo pagwero apo.
Madzirasi vashama vari Studio 7 nezvinonyari nokupolokwani muSouth Africa. Ndinbaya nechitekinovisigiro rwenyu rwamunotipa isi vateereri kutipa nyuzi dzechokwadi dzekuZimbabwe. Nekuti hei makava ezanupif anonga kubudisa nyuzi dzakanaka chete. Zvakaipa zvibudise zvekurava kwavanhu nekusunga kwekudziro dzevanhu nokutendai chaizvo. Pane nhau yonde kuti ndipoti bate mbija nemiswa 63 zvakakosha vanhu ngavachenjere upenyu hwavo. Kana vanhu vava kuenda kudemonstration ngavarege zvekupaza mashopu vachitora mukana wavo kuluta kana kuita violent isa motika dzemapurisa nekuti zvine kubeuka kweropa zhinji. Ndakapenda kukosha vanochenjera upenyu hwenyu kuratidzira kwakanaka asi kwete kuzosvikira kuparadza zvinhu zvinokupindai mukunataisireva nezanupiefu avadona nokuda pachokwadi saka isi nyaya kunyanya kuenda kumberi zvakanyanya kana kuenda kumashure zvakanyanya. Ndatenda.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7 nemi mose vateereri. Zita ndiJoseph ari muJozu muKempton Park. Ndoda hangu kutaura nenyaya yanhingi yaMnangagwa aiadhiresa vanhu munhingiri muHirosi eka umo achiti iye tinofanira kubatana, tinoda urunyararo munyika. Handizivi urunyararo rwaari kutaura kuti nderupi rwaari kuda. Bhozi ndiye akatumira masoja akauraya vanhu imomo. Vanhu vari kunyamarada munhingiri munyika vanhu vakarohwa, vanhu vari kutambura vakarepwa, ana sisi wedu, ana madzimai edu akarepwa mumhingi nemasocha. Saka runyararo rwaari kunyatsoda chero chairo nderupi. Chandonyatsoona kaa kuti mudhara uyu anonyepa.
Makadini vashamarari veredio vestudio 7. Ibasa rakanaka, ibasa rinobatwa neunyanzwi. Radio Studio 7 iradio inotiudza zvose zvatinoshuvira nezvatinoda nezvinoitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinoda kutaura nyaya yedemonstration yeMDC. Ndinoti handei mberi nedemonstration, tisadzokera shure. Tisaterera mashoko amatemadhanda. Tinoziva kuti matemadhanda nguva dzava mugave akadzingwa kuzano PF achirwira rusununguko rwemaovet, achirwira rusununguko rwevanhu vose. Asi nhasi apiwa chigaro, aruma chingwa, haachadi kuti mumwe munhu asununguke, haachadi kuti mumwe munhu asvike kwaari. Ndinotenda, itai basa sebasa.
Makadii makadii Studio 7, tinotenda nenhau dzakanaka. Maitirwa zviri kuitwayo hatifadzi, zvekupamba vanhu, zvekutora vanhu vachienda kundobvunzurudzwa zvinhu zvisina musoro. Hurumende yavamunangagwa yakonewa zvechokwadi. Teno pambopinda hurumende yavachamisa tamboona kuti yakadini. Asi demo ngaendere mberi. Demo ngaendere mberi. Awa ndinotendangu zvakanyanya. Munotipa nhau dzakanaka. Ndini Elton Mutamba, ndiri kuno kuJohannesburg Springs.
Manheru akanaka paStudio 7. Ndoda kukwadzidza vashamarari vese paStudio 7, vana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka Wande. Ndichiti Mwari ngakuitirai zvakanaka. Ndichisingakanganwi zvakare vatsigiri veMDC vese kusvika kuna purezidhendi vachamisa. Ndichiti Mwari wekudenga ngakuitirai zvakanaka. Ndichikurudzira vese vari kuenda kudemo, ndichiti Mwari ngatipindire paZimbabwe, nokuti situation iyi haichada kuramba takatarira nekupeta maoko. Tisateerere zvekutaurwa nana vamatema danda avo vari kugezera mumashava, vachigeza nemashampuu, vachidya mari yenyika. Aiwa, taneta nemashoko avo. Vakatora nyika nana mugabe wavo, zvakanga zvisiri izi. Matega aingokandwa wane mabhunu. Saka zvakasiyanei, ngavauye zvavo nemauto avo. Tirimo muHarare, tichange takazara imomo. Ndinoshuvira kuti kunyange nevari kumaruzevha, uyai tite muonera pamwe chuma chemuzukuru. Ndatenda zvangu, muve neusiku hwakanaka. Siyabonga.
Arabati Studio 7, mese muri ukoko munotiitira basa rakanaka, ndinongoti kwazwai. Ndoda kutaura panyaya yababa anonzi Matema Danda, uyezve neutungamiriri huripo hweSANU-PF. Ndokumbirawo mai muchinhu chaizvo chaizvo chavakanyanya kutadza chii kuSANU-PF? Chavakanyanya kutadza kuSANU-PF isina kutadziwa namunangao. Ndinotenda mukandiverengerawo mashoko angu.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dare redzimhosva muItaly ratonga kuti imwe ngarava yekuSpain ine vapoteri inonzi Open Arms inokwanisa kusvika kumahombekombe eItaly nevapoteri vayo. Ngarava iyi yange yava nemasvondo maviri ichingotenderera padyo nepanomira panosvikira ngarava muItaly iine vapotori vanoita 140 nevanomwe asi isingabvumidzwe kuvaburutsa. Imwe zvengarava yeDoctors Without Borders iri kutsvaka pekusvikira muItaly nevapoteri vayo vanoita 356. Masoja matanhatu ehurumende pamwe chete nemutori wemifananidzo vakaurawa vamwe vanhu 13 vakakuvadzwa padyo neMogadishu mushure mokurwiswa nebato rinopfurukidza mwero reAl-Shabaab. Mapurisa anoti motikari yakanga yakatewa nezvinoputika ndiyo yakauraya vanhu ava muguta reAgdegel nechekunze kweguta reMogadishu. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapurisa matanhatu akuvadzwa muguta reFiladelphia mudunhu rePennsylvania nezuro mushure mokupfurwa neumwe murume padhuze neTemple University. Mutauriri wemapurisa azivisa kuti mapurisa akapfurwa akaendeswa kuchipatara uye havana kukuvara zvakanyanya. Murume ane pfuti akazvivharira mune imwe imba uye anoita achimbopfuurana nemapurisa ayo avhara dzimba zhinji nemigwagwa yakatenderedza imba iyi. Mapurisa anoti vari kuedza kutaura nemurume uyu asi vachiti pavanomufonera anodaira foni asina chaanotaura. Vanoti nyaya iyi yakatangidza apo mumwe mupurisa aedza kupa murume uyu masamanisi. Kutaura kuno mapurisa havasati vakwanisa kubudisa murume uyu mumba maari uye vakangokomberedza imba yaari vachidi ngoedza kuti vataure naye.
Ndakuvaka musha asi hana inorova mama hatichada kusasana ingangova yatofamba mama ndanyora nziyo nziyo yerudo
nziyo yerudo
nziyo yerudo izere mikuzo
nziyo yerudo
unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai hautombo venga mai vangu kana hama dzangu unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai hautombo venga mai vangu kana hama dzangu hanonzi hemi haladeo nengo munzirao paredio
Ja Praise ndiyo yerudo. Sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau. VaNelson Chamisa vanoita musangano nevakuru vemakereke emuZimbabwe pamusoro penhaurirano pakati pavo navaEmerson Mnangagwa. Madzimai MDC Women's Assembly anoti anotsigira zvizere urongwa hwekuratidzira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.
So kuhizika atisenda baku.